Vatyairi ava vanoti kubva kuchinhoi kusvika muHarare apo pane makiromita zana negumi nemashanu paisimboita maroadblocks ari pakati pegumi negumi nemashanu asi nhasi panga paine maroadblocks maviri chete. Vamwe vevatyairi vanoti vabhadhariswa madhora mashanu semazuva ose kunyange masoja anga aripo paroadblock iri pedyo nechipatara chikuru chemuchinhoi. Mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Danford anoti chashanduka chete maroadblocks ave mashoma asi panyaya yehuori zvakangofanana.
Hapana musiyano. Hapana musiyano. Nyaya iripo ndeyongoti chete mabhuroko yaregisi. Hangurine one bhuroko riri apa. Apa nguma ndiyo apa. Bhuroko sakada kunyepa kana hatiponi. Mapurisa embavha.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi vamavhelasikasamba avanoti manyepo kuti masoja haana huori. Vakasamba vanoti vakabhadhariswa mazuva akawanda nemasoja apo vachipomerwa mhosva yekutakura vanhu vasina zvitupa patogeti riri pedyo nepakamba yemasoja yeincom apo paimira masoja vachitarisa zvitupa zvevafambi.
Patogeti chaipo vatotinetsa vachitecha makazi mawanzo waigona kubvunzwa nemusoja kunzi munhu wakatakura watakura vanhu vasina zvitupa zvei. Bati basa rangu iri ndikabvunza kuti iwo wana zvitupa saka ndisida kutakura.
Siya
pondo ndatosiya mapondo inini ndakatosiya pondo patogeti ndaita mapasengers makazi mamangani 4 anga asina zvitupa ndatosiya pondo patogeti unganenge 3 times.
Mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa sababa B anoti mapurisa ari kutora mari pamaroadblocks zvisinei kuti panenge paine masoja.
Mari yaunongonzi tonyora uburise iyoyo ndiyo yatangonzi tonyora isiuzoita hatinazotonyora munyaya yekuti mota yedu inotakura vanhu vakakwanirana saka kuri kuti hapana musiyano mari dzacho dzaizvo unonzi tonyorai ndizvo zvimwe chete bairozi masoja aripo panenge patori nemasoja anenge faii.
Gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu uye vari sachigaro wezimurais vapasi munyakureba vanoti kupindira kwemasoja munyaya dzezvematongerwo enyika idanho rinogona kutora mavhiki kana mwedzi yakawanda. Vanyakureba vanoti kufungirana kuri pakati pemapazi maviri aya kuchiripo izvo zviri kupa kuti vashande pamwe chete.
Iyi operation yatinotarisira kuti haingangodaro ichipera mushure memavhiki maviri chete, inogona kuita mwedzi kana mwedzi miri nekuti inoita nechekuita nesecurity yenyika. Saka zvinotarisirwa nemhaka yekuti pakutanga kwaakaita mauto akanga asina mapurisa mairi akanga angori ZDF but akazopedzisira ine ZDF and other security services. Saka kufungirana kwakuru pakati mapurisa nemauto ndinodaira kuti kuchiri pakusati kwagadziriswa maybe kunotozopera mukunge hurumende yanyatsokuitwa properly set up yazogadzirisa even leadership yemapurisa nemauto.
Vanyakureba vanoti havafunge kuti kushanda kwemasoja nemapurisa kunogona kutyora kodzero dzevanhu sezvo mapurisa vari ivo vari pamberi kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Takaringa nekodzero dzavanhu kana kuti bumbiro remutemo. Kushanda pamwe chete kwemauto nemapurisa pamajuties emapurisa kungawo here kunotyora kodzero dzevanhu kana kutyora bumbiro remutemo? Ini handioni sekudaro zvangu nekuti ukatarisa mashandiro akanga achiita mapurisa pamugwagwa ndiwo aitotyora kodzero dzevanhu kwete mauto. Unorangarira kuti munhu anga usingakwanisi kufamba kubva kuno kuHarare kusvika kwaMutare kana kubva muHarare kuenda kuGweru uchifamba zvakanaka unonge uchitozova ndine awa nechidimbo rekumiswa nemapurisa parodhi ndichishungurudzwa.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoi vaJohn Marava vanoti masoja vasati vagutsikana kuti hapana mamwe mapazi angade kuramba danho ravakatora rekubvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.